kwegore rechina kubva mugore ra 2021 upfumi hwenyika hwakakura zvekare mugore rino rave kupera ra 2024 kunyange hazvo kukura uku kwakaderera pane kwaitarisirwa nekuda kwekufanaya zvakanaka kwemvura kurikota rezvemari muzvinafundo mutuli nyove vakati mugore ra 2025 upfumi hunotarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana asi vamwe vanoti kukura kwehupfumi uku hakuna zvakawanda zvakunobatsira veruzhinji mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro pamidland state university vaapa chikerema vanoti veruzhinji vacharamba vachinhonga svosvo nemuromo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana
kupera kwaraita tinototenda yemusiki nekuti kurarama kwatakaita chese nyika yezimbabwe kurarama kwenyasha tichiona kuti nyika yedu yanga iri nyika yanga iri mudraut yanga iri nyika yanga ine dambudziko rekushaya simba kwemari yedu yemuzimbabwe
vachikerema vanotiwo kuveko kwemari itsva kwakambodzikamisa zvinhu asi hakuna kunyanya kubatsira uye mabhizinesi pamwe nemaindastiri zvakaramba zvakaomerwa
kuchinja-chinja kwemari isina mutsigo tinokuona kuti kwakaita kuti mabhizinesi chaiwo atadze kupulana tinoona kunge hurumende yedu inoita kumbunyikidza kuti vemabhizinesi vave vachatambira reti iyoyo inotamba-tamba kunge mukwanzvi kunge derere asi zvinova zvinozokuvadza mabhizinesi avo
nekuda kwekufanaya kwemvura zvakanaka mumwaka wopfuura hurumende ichitsigirwa nezvikamu zveunited nations kusanganisira world food program yakaparira chirongwa chekupa chikafu kune vanotambura vari kumaruwa ukuwo mumadhorobha vanonyanya kutambura vachipiwa mari yekuti vakwanise kutenga chikafu asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi rezimbabwe congress of trade unions zctu vakuda kwashenengiwa vanoti kunyange pane matanho akadai seari kutorwa nehurumende nemasangano anobatsira upfumi hwenyika hunoramba hwakaremera veruzhinji
ikonomi yedu inoramba iri an enclave economy ine two side ine vanazvo zvakawandisa nevasina zvachose chose vanononga zvose nemuromo haitibati zvakanaka sevashandi
vanenge vanoti hurumende haifanirwi kutora matanho ekungotsvaga mari ipapo ipapo asi kuti tarise kune ramangwana yotora matanho akasimba ekumutsurudza nekuwandudza maindastri
chiri kukonzera kuti vanyanye kufocusa on consumptive taxes is because the productive sector has been decimated mozoona kuti pamaexports edu ari kuwandira kune anonzi maprimary goods kutengesa zvinhu zvisina kuprocess
vajoseph gunda mutevedzeri wemutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vanoti vemaindastiri vanoramba vachichema nenyaya yekuti vanodhurirwa kuita mabasa avo munyika nekuda kwekudhura kunoita zvakakosha zvakadai semagetsi pamwe nekutakura zvinhu vachitaura urongwa hwekushandiswa kwemari yenyika hwegore ra2025 muzvinafundo nyove vakati muhomwe yenyika makakwanisa kusara muine mari nekuda kwekuti bazi ravo rakaita zvose zvaraigona kusashandisa mari zvisina mwero pangamazano musangano relabour and economic development research institute of zimbabwe ledris vaprosper chitambara vanobvuma kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka asi vanoti zvinhu zvinogona kunaka mberi
gore rinouya tinotarisira takaona mvura yakanaka zvinhu zvinoimprova isaya kuagriculture manufacturing zvakare nethe rest of the economy
vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanochema nerekuti zvivango zvakatemerwa ivo nevamwe vakuru vakuru vehurumende ndizvo zvimwe zviri kuvhiringidza kugadzikana kweupfumi munyika asi vakambove mumwe wavana chipangamazano vemutungamiri wenyika vaeddie cross vakaudza studio 7 kuti zvivango izvi hazvina zvazvinonyanya kukanganisa vachiti nyaya yeuori ndeimwe nyaya hombe uye ikasagadziriswa nekukasika inogona kukonzera mamwe matambudziko makukutu munyika
where it really is of national concern.
Uori hwasvika pachinhano chekuti vanhu vose munyika vave kushushikana nahwo kukura kweuori muzimbabwe kwanyanyisa uye zvinofanirwa kugadziriswa kana mutungamiri wenyika akasatora matanho akafanira pakugadzirisa uori zvichakanganisa nhoroondo yeutongi hwavo
kubudiswa kunze zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakakosha zvakaita segoridhe uye kupinzwa munyika kwezvinhu zvinotengwa kunze nenzira dzisiri pamutemo ndehumwe uori hunonzi huri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda muchechesi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general amai Lois Matandamoyo vakazivisa gore rino kuti nyika iri kurasikirwa nemari inoda kusvika kumabhiriyoni maviri nekuda kweuori vakakurudzira kuti patorwe matanho nekukasika kugadzirisa dambudziko iri uko muzvinafundo nyove vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kunyanya pakudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo zvichaoneka mukufamba kwenguva kuti matanho aya pamwe nemamwe akawanda ari kutorwa nehurumende achaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane here mugore unouya ratayo kupinda ra 2025 kana kuti icharamba iri ngoma ndiyo ndiyo. Ndakamirira Studio 7 Bulawayo, ndini Kudzanai Musengi.